chae kwata ichi chasimudza chaunga chinochitevera mushure mekurova mushowani stars 2-0 mumutambo wavo wekutanga we 2019 Castle Lager Premier Soccer League. Izvi zvaunzwa manyukunyuku muvateveri vedhimbare avo vakapedza mwaka wapera vachingochema apo chikwata chavo chaingorohwa ndokupedza chiri pachinhano chegumi makwikwi ezvikwata gumi nezvisere aya. Vateveri vechikwata ichi kusanganisira vaBenjamin Munzira vari kufara nematangiro aita chikwata chavo vachitivo vane chivimbo chakasimba chekuti dhimbare inotora mukombe uyu mwaka uno.
Gore rineri tiri kutarisira kuti tikatangira patatanga apaka tiri kufungidzira kuti tinosvika kumberi tototora league.
Asi murairidzi weDynamos Lloyd Chigove anoti hasati agutsikana nechikwata chaakavaka ichi achiti iye achiri munzira kuumba maglamour boys akasimba.
Ndichitarisa ndinoti tawana pekutangira pakanaka tichienda mberi. Asi basa haro richiripo rinofanira kuitwa, pane zvakawanda zvichiruda kugadziriswa.
Chigove anoti vatsigiri vechikwata chake vakazvionera kuti Dynamos pari zvino ine shumba dzinokwanisa kutora mukombe weleague.
Vauya muno munhandare vazvionera, saka hazvidi anoudzwa izvi, tinoda azvionera kuti pane mvumba dziri kuda kuti chikwata chavo chikunde.
Asi chikwata chine mukombe weleague uyu cheFC Platinum chakaratidza kuti chine mongo wekutora mukombe uyu zvekare mushure mekushanya kuHarare ndokurova Harare City 2-0. Zvikwata zvese zvine mukurumbira zvakatora mapoints akakosha mushure mekunge Capes United yakarova Manika Diamonds 2-0, ukuwo Highlanders ndokufamba kusvika kuHarare kuzoita mangange neBlack Rhinos 1-1. Mimwe mitambo yokutanga kwemwaka yaiveko yakapera seizvi: Chicken Inn 3 ZPC Kariba 1, Wange 2 Yada 0, Chapungu 5 Blower Chips 1, Triangle 2 Ngezi Platinum Stars 1, Herentals 0 Tail 1 0. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.